Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitete nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemuvhuro ndira 28/2019. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Kunyange wakasewana weZimbabwe ndechekuti paitwe yatinoti muchirungu action. Taoneko pari kuitwa zvinhu zviri kuitwa kuratidza kuti hongu wamumandagwa chaari kurevesa izvi wari pachokwadi.
Dande mutande retwitter rinonzi ndere mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa rinoti vari kukachamadzwa zvikuru nevideo yemunhu akabuda apa nepenyuro yeSky News yekuBritain achishungurudzwa nemumwe muuto nemupurisa vachiti vachaongorora nyaya iyi. Bato rinopikisa muSouth Africa reDemocratic Alliance rinoti riri kuronga kuendesa hurumende yeZimbabwe kuUnited Nations uye kuInternational Criminal Court kuti iperefetwe nenyaya dzekutyora kodzero dzevanhu. Vagari vekuDurban munyika iyi vari kurongawo kuratidzira nemakenduru vachiratidza kubatana nemhuri yeZimbabwe inonzi iri kushungurudzwa nemauto. Dare reparamende rovhurwa mangwana pasina nhengo dzeMDC dzakawanda sezvo vamwe vari muhusungwa vamwe vachitsvagwa nemauto nemapurisa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanoti mapurisa nemasoja vakaonekwa vachirova vanhu vairatidzira vanofanirwa kusungwa. Vamunangagwa vataura izvi padande mutande reTwitter mushure mekunge nepenyuro yeSky News yabudisa vhidhiyo yemapurisa achirova vasungwa vakange vaine simbi mumaoko. Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda vaudza Studio 7 kuti izvi zvagara zvichiitika munyika kwenguva refu. Naizvozvo vanoda kuona vanotyora kodzero dzevanhu vachisungwa kwete kungotaura nemuromo bedzi sezviri kuitwa navamunangagwa. Vamafunda vati vachatenda vazviona vachiti zvingave zvakanaka chose kana mutemo ukashandiswa pavanhu vese zvisinei kuti masoja, mapurisa kana kuti vakapfeka mbatya dzebasa ripi zvaro. Tanonoka Wande weStudio 7 abata vagora kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Isusu tiri kukurudzira kuti zvinhu zvataurwa izvi hazvina kutanga kutaurwa nehasi zvinhu zvatakanzwa zvitaurwa kumashureko. Chatingangota sevana veZimbabwe ndechekuti paitwe yatinoti muchirungu action. Taoneko pari kuitwa zvinhu zviri kuitwa kuratidza kuti hongu wamumandagwa chaari kurevesa izvi wari pachokwadi. Tiri kuda inonzi action muchirungu ndiva tiri kukumbira kuti dai vatisagume mukutaura tigumire muzvito ndobva tiri kuchemerera sevana veZimbabwe kuti tione kuona kuti vana veZimbabwe vese vakaenzana pasava nevana vanonzi ava vari special havabatwa nevanebvumidzo kumbomutiza kodzero dzevanhu. Tiri kukumbira kuti ngatisigumire zvekungotaura choteka tisvitewo zvinhu zvinobatika neaction iva tiri kuda.
Munoona sezvinogoneka here kuti masoja nemapurisa vasungane?
Hazvitadzi kuitika nekuti pakumbiro remutereri kuti munhu apara mhosva angaive akapfeka yunifomu tsvuku yegirini itema bumbiro rese reZimbabwe rinoisa vazvizvarwa zveZimbabwe macitizens wedha uri mupurisa uri musoja pasi pekumbiro remutemo weZimbabwe.
Kuti zvibude zvine chokwadi zvinofanira kuitwa nenzira ipi?
Zvinofanirwa kuti wano enforce mutemo wano wamuchirunga no enforcement agents so vets in Zimbabwe Republic Police mapolisa yadu alipo tondelewa kuti wanga wachita basa tondelewa wanga wakatita basa mbuwa ya kapurai izozu zita kutokota wana zaidu basi umombe kana zina hosi atoguda mchi atoguda mudanda.
Sekutora kwa maita izvi zvanga zvichitika kwechinguva chakareba. Munofunga kuti chii chakonzera kuti vamunangagwa vataure mashoko aya iko zvino?
Tingatonzwa nayo vamunangagwa kuti nemhakai vazotaura zvinhu izvozvi nhasi zvino zvisina kutanga zuro zvino zvisina kutanga last week zvino zvakatanga kumashure zvanoziva kuti nyika yedu nyika inoshushika mazvikuru kubva kuna gokura hunde kubva kuna nangira matsvina kuuya kushungurudzwa kwavana vanabodzimuchambera vakasema kunotisiya kushungurudzwa kwemadzeta ekuze kushungurudzwa kwaago yangu yatadii nawo majinamiti zvinhu zvatiana zvichitika mazuva nezegore negore nyika yezimbabwe saka dhiri angatotiudza kuti kwenge mhaka iyi vazofunga kuzoti a nekuti zvakutiswa kunze kwenyika zvabuda pastylist zvabuda pabbc ndosaka vakutanga kumhanya nayo achiti a ngazvinizvesikiti atisi kuda izvozvo muchishona kune tsumo inogichindi inoiziva zvizera zvezimbabwe totongadzana zvaita sei.
Avo vange vari mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vari parunare kuHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Zvichakadaro dare reparamende rinovhurwa mangwana pasina nhengo dzeMDC dzakawanda sezvo vamwe vari muusungwa vamwe vachitsvagwa nemauto nemapurisa. Mutungamiri webato guru rinopikisa muSouth Africa reDemocratic Alliance vaMuzi Maimane vaudza vatori venhau kuti vari kuronga kukwidza Zimbabwe kudare reUnited Nations uye kuInternational Criminal Court nenyaya yekutyora kodzero dzevanhu. VaMaimane vari kupomera mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mhosva dzekumbunyikidza kodzero dzevanhu vemuZimbabwe vairatidzira kusafara kwavo nemamiriro akaita zvinhu munyika. Vashorawo hurumende yeZimbabwe nekutumira mauto ane pfuti kunorwisa vanhu vasina chavakabata. Vaisawo chikumbiro mudare reparamende yeSouth Africa kuti rizeye nyaya yeZimbabwe vachishora mutungamiri wenyika iyi vaSiril Ramaphosa nehurumende yavo nekutadza kubatsira Zimbabwe. VaRamaphosa vakabuditsa mashoko ekuti vamunangagwa vari kugadzirisa zvinhu uye vakati Zimbabwe ibvisirwe zvirango. Asi zvakapa kuti zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviratidzire pamuzinda yeSouth Africa. Mutungamiri werimwe bato rinopikisa muSouth Africa vaJulius Malema vakashorawo vamunangagwa nekutumira mauto mudzimba dzevanhu ayo ari kupomerwa mhosva dzekuponda, kubata chibharo uye kuita vakawanda kafira mberi. Tichiri panyaya yekuratidzira iyi, nhengo dzeZanu PF nhatu dzakapisa bhazi reZupco kuWhite Cliff uye kupwanya nekuba zvinhu muchitoro chenhengo yedare reparamende yeZanu PF vaWebster Shamu. Vatongerwa kugara mujeri kwemakore ari pakati pemashanu nemanomwe nedare raMajor Street muHarare nhasi. Vakatungamira urongwa uhwu vaEmmanuel Chari vanzi vagare mujeri kwemakore manomwe asi vachangopika makore matanhatu chete. Vamwe vashanu vatongerwa kugara mujeri kwemakore mashanu nemutongi wedare rimwe chetero ndiva Elijah Makomo. VaElijah Makomo vati kupwanya zvinhu imhosva yakakura zvikuru, asi vamwe vaviri vainge vasungwawo vasunungurwa nekuti pange pasina umbowo hwakakwana. Zvichakadaro mutungamiri weZCTU vaPeter Mtasa vamiswawo pamberi pedare raMajor Street vachipomerwa mhosva yekuronga kuratidzira nekuda kupidigura hurumende asi vari kuramba mhosva iyi. Mune imwe nyaya yanga iri kumatare, vamwe vanhu vatanhatu vainge vasungwa kumashonaland west vachipomerwa mhosva yekuita mhirizhonga mukuratidzira vasunungurwa nedare. Vasunungurwa mushure mekuwanikwa vasina mhosva vanosanganisa vagari vemuchinoi vanoti Obey Zirota, vasimbarashe mubayira kuenda, vamini Bizabani, va Owen Msariranwa, va Bezel Nira, uye va Adonai Tiriwawi. Kumashona Land Central va Ernest Gandai, va sunungurwa ose zvovanza vana mosva yavakapara.
Saka vanhu izvozvo hakuna kuti vanhu vaenda vari kuzindai kwamakabva. Kwamakabva ndekupi?
Vamwe vanorarama nekutengesa pamusika wembare uye mumigwagwa yakawanda mumusha wevazhinji uyu varasikirwa nemari yakawanda mushure mekunge kanzuru ichibatsirwa nemauto yaputsa misika yavo. Izvi zviri kuitikawo kuchitungwiza. Hatina kukwanisa kubata meya weguta reHarare vaHebert Gomba sezvo nharembozha yavo yange isiri kudairwa, asi tabata kanzura weMDC vaGilbert Kamsanga Hadebe vanoti kanzuru haifanirwi kurega vanhu vachivaka pasina mvumo. Tataurawo nemunyori wesangano reSurvival Vendors Union vaEmmanuel Kwamira kuti tinzwe zvizhinji vakatipa nhoroondo inotevera.
Saka vanhu izvozvo hakuna kuti vanhu vaenda vari kuzindai kwamakabva. Kwamakabva ndekupi? Hapana munhu anongomuka achingodya kuenda kwakabva iye asa kwabva. Vanhu vese vakangotangawo mabhizinesi avo achingotengesa vari pano nzvimbo dzavanenge vari. Then vobva vapiwa zvimataxishop munozviziva kuti kumbare nenyaya dzemisangano misangano yakanga iri kuedza nePF. Saka ndiona zvava zvepolitics zvokuzoti sei makazovhotera opozisheni. Saka vapwanyirwa zvese matebho akanga asiyiwa ese akanga aitwa pachiground paopen space abva abviswa ese zvese zvavabva zvapwanywa. Vanhu havana kwokuenda vari kutenderera vari panzvimbo imwe chete kutoshaya kuziva kuti vachatanga nekupi kana kuenda nekupi. Kanzuru yachona tamutombonzwawo vamwe tambobatawo meya vedu vaGomba vakatombotaura vachiti aiwa isusu takangopuwa goahead nehurumende tekushanda tiri pamainstructions edu egovernment. Saka titombozviva kuti govenment yachona igovenment ingori yega here isina vanhu varombo munyika isina vanhu vanotambudzika munyika kana ti ndei vakapfuma chete tizive ndei vakapfuma chete zvo ndizvo zvazvo.
Ivo vehurumende mambonzwa worutivi rwavo here?
Ukatotiraya kuti uvabati hauna waunobata vanongodirectana kuti fonerai minista wakati iyo minista ane asingabatiki. Saka titikuziva kuti nyika inocharararama iri vanhu vavaya vakapfuma chete here kana kuti kwete noti tsondorapera vanhu vakabva mukurohwa. Saka nanhasi izvozvi operation yakanga iripo yanga itori nemasoja mukati ari mukati memarori ekanzuro aya ari kutomhanyisa vanhu still sezaizvozvo. So far kutaura kudoko handina kana 2 minutes ndiripana 14 ndichitoona polisi ichitopfuura ichitomhanyisa vanhu zvakakutoita kudzingirira chaiko chaiko vanhu vari kutoraya kuvararama. Saka hatitazive kuti takugara tiri pauranda here kana toita sei mukati menyika yezimbabwe.
Kuti hapana imwe nzira ingaitwe here kunze kwekupwanya?
Havana nyaya vanoita vanongomuka vakaronga rwendo rwavo havana wavanoyambira kana munhu wani kungomuka usiku vobva vangotanga kuita zvinhu zvavo vega vakanyarara. Isu totozongoona yangoveri hondo kuti ubvunze zvabva nekupi unoti usangana pane masoja pasi atobatwa nepfuti dzakatopakatirwa. Saka unotoshaya kutiziva kuti tiri muhondo here kana kuti hatisi muhondo hatichazviziva manje.
Avo vanga vari munyori wesangano reSurvival Vendors Union vaEmmanuel Kwamira vachitaura parunhare vari kuHarare neStudio 7. Vamwe vagari vekwaMutare vanoti vari kufara zvikuru nekuuya kwemabhazi eZupco muguta mavo vachiti vemakombi vainge voita madiro aJorgina vachivabhadharisa mari dzakawanda zvikuru. Makombi anonzi anga achibhadharisa madhora maviri pari kubhadhariswa dhora nemabhazi aya. Asi urongwa hwehurumende uhwu hunoshanda here sezvo yakambozviita kare zvikazongopera sedova? Mutori wedu wenhau Loida Moyo anotipa nyaya inotevera.
Sezvo mabhazi eZupco ave mashoma, hurumende iri kushanda nemamwe makambani akazvimirira kuti itakure vanhu. KwaMutare hurumende iri kushandisa mabhazi ekambani yekwaMupfumi yeGold Class, yeMatsatsi Buses, Inda Africa Buses nemamwewo. Mabhazi aya ari kutakura vagari kubva kumisha inogara veruzhinji inoti Danga Mvura, Chikanga, Hobhouse, Sakubva, Zimunya uye Penalonga nekwaChigodora. amaisha ndio ngari vume vanofamba nemakombi muguta zuva nezuva mamutare vanoti vagonerwa zvikuru pakuya kwemaduta vanhu aya nekuti vange vodhurirwa pakufamba
zvikufarira chaizvo nekuti zvinoita kuti makombi asanyanye kudhura asi chikumbiro changu ndekuti mabhazi dai adzika hafani kuti kuenda kuhobhosi kana kudanga mvura dhola zvofanana nemakombi mabhazi fuel yao yakati chipeo nekuti ari subsidized kana wakati dhola dhola nemakombi vanonyora pabusiness bodzi munhu anotopira kukwira kombi nekuti kombi inokasika kuzvara than bhazi
asi vakleopas mucheche avo vanoshanda kumakombi anotakura vanhu vanoenda kwachigodora vari kuchema nerekuti havachakwanisi kuita basa zvichitevera kupinda kwaita maduta vanhu ari kushanda ari pasi pehurumende aya
vira aitikwanisa kutipawo diesel ari kukwanisa kupawo mabhazi rakachipa iro rero takwanisawo kuitawo price yaanoita iyoyo kana kuite dhola tinoita katipawo nediesel rakachipa pari zvino takanga tiri kuite $3 iyo ari kuite $50 saka izvi tadzokawo kuende $50 nekuti hapana zvitingabatsira kuti motika dzedu dzipere mapepa kuti mapepa ese aexpire ekukanzuru ese mapepa emota aexpire takamira tisina chatiri kuita saka takutazama kuti tiitewo $50 ipapo zvinoenderana nemabhazi iwo ayo kuitira kuti tikwanise kuseenza
mabhazi aya ari kubhadharisa mari inoita dhora rimwe chete muguta asi makombi aimboita madhora maviri kwachigodora zimunya uye penalonga kuri kubviswa dhora rimwe chete rine chidimbu asi vemichovha midiki vange vobhadharisa madhora matatu parwendo mumwe wanofamba nemakombi kwamutare vajeremaya mabika vanoti zvaitwa nehurumende hazvina kurekwa zvinosvika sezvo zvakamboedzwa zvikatadza kubudirira muzvare Patricia Mutema avo vanoita basa rekutengesa zvekudya pamusika mukuru wemuguta mamutare uyo unozivikanwa nerekuti mudzviti apo paisimira maduta vanhu anoenda kunze kwenyika kunyanya kusouth africa vari kuchema chema kuti kubviswa kwaitwa maduta vanhu aya achiendeswa kumusika wehuku kusakubva kwavapinza nzara sezvo vaitengerwa zvakanyanya nevafambi vaienda kure pari zvino musika uyu wave wemaduta vanhu vemuguta chete vasingatengi chinhu
izvizvi masvika pano ndakangogarantiwa hana hapana kana kastoma iri pano basa ratidzikirei saka dai makombi akamainoti achadzoka here kana kuti hatizvichamira sei basa redu rifambiro zviri nai
mukuru wekambani yezupco kwamutare vatito chirau vanoti maduta vanhu aya apinda mumigwagwa yemuguta kuzadzikisa chinangwa chehurumende chekurerukira vagari pakufamba sezvo vemakombi vange voita madiro ajojina vanoti pakaitwa wirirano nevemakambani akazvimirira oga kuti vavaitire basa iri sezvo vasina maduta vanhu akakwana anokwanira maguta ose ndakamirira studio 7 mamutare ndini Loida Moyo
vabereki vakawanda vari kuchema chema nekuwedzerwa kwemari dzezvikoro mumasvingo mushure mekunge hurumende yazvipa mvumo asi vakuru vezvikoro izvi vanoti hapana chekuita sezvo zvinhu zvave kudhura Gandri Maramba anoti panyaya inotevera
zvikoro zvizhinji munyika kunyanya zvemabhoarding zvakakwidza zvakanyanya mari inobhadharwa pakotoro yoga yoga pakupera kwesvondo mushure mekuita musangano nevabereki vachivaudza mari itsva dzinonzi dzibhadharwe nechimbi chimbi amai Endrance Takaedzwa vane mwana anodzidza paZimuto High School vanoti vari kurwadziwa zvikuru nekwidzwa kwemari yechikoro uku
isusu nyaya yefizi yakatotiomera because kukwidzwa kwayakaita hazvipindira nemari dzatiri kuwana saka tisiri savabereki tichaiwanepi tinoreva kuti vana vachatodzoka kumba kana kuti vachatofa nezhara variko todzokera zvekare kuya kwokuti wana womufumi ndiye inoenda kuchikoro mwana womuromba achigara kumba hurumende kana yakakwidza chifizi ichitendera zvikoro kuti zvikwidze fizi vatirwadzisa isu tisingawani mari inokwanirana
amai sungano zvaraibwanashe vanoti hurumende yaifanira kuti vashandi vawedzerwa mari vasati vawedzera mari yechikoro sezvo vave kuomerwa neupenyu
kukwidzwa kwemitengo yemaschool fees hazvina kumira zvakanaka nokuti ukatarisa chekutanga chaicho mari inotambira mushandi haina chayakawedzerwa ndiyoyo kana iri 200 chikoro chokwa chakwidzwa ne65% kureva kuti inini semubereki ndine vana 3 kana 4 ende kunofiwa vana vehama zvinoti mana hazvisi justified zvachose chose apa tichangobva zvenhu back to school mabhuku ari kudhura kavha chairo chairo rimwe chete inenge ichinzi $50 vanoda kukavha mabhuku kuzambuke mwana 21 saka imari iyoyo ichibva futi paka 200 ikokaya kandotambira
mashoko yano tinoona vatichaona chiwani vanoti vachazive pfumo rovobaya
haisa hatigoni kuwirirana nazvo izvozvo nokuti nyamwe nesoo mari dzacho hatina kwatogona kudziwana hatina kuwedzepwa kana mari kwatodzihora dei vakagara vataura papa vatakabhadhara madeposits dei tisinakisa vana vedu ipapo apa vavada vashandisa advantage yekuti takatobhadhara dzimwe kuti vaidzosa ava inenge isingadzoseki saka zvakaoma because inesoo mari yacho hatina
asi vezvikoro vanoti vakakwidza mari yechikoro nekuti mitengo yezvinhu zvose munyika yakakwira zvikoro zvizhinji zvakawedzera mari pakotoro imwe chete nezvikamu zviri pakati pemakumi matanhatu kusvika pamakumi masere kubva muzana mabhodhingi mazhinji aibhadharisa mari dzinosvika mazana makumi manomwe kana masere zvinoreva kuti iye zvino vabereki vava kubhadhara mari inopfuura chiuru chemadhora zvimwe zvikoro zvakaita segokomere pamushana neSt Andons nezvimwe zvakawandawanda zvemabhodhingi zvakawedzerawo mari musi wemugovera apo vabereki vakadedzwa kumusangano vachishanyira vana vavo mumwe mukuru wechimwe chikoro akaramba kudomwa zita rake achiti bazi redzidzo harivabvumiri kutaura nevatori venhau akati vakakwidza mari nekuti mitengo yemafuta yekufambisa dzimotokari yakapa kuti mitengo yezvinhu zvose munyika kunyanya chikafu iwedzere zvakanyanya vemabhodhingi vanoti mari yakanga yabhadharwa nevabereki pakuvhurwa kwezvikoro ndedzemadhipoziti nekudaro vanofanira kuwedzera mari vakatadza vana vanodzingwa zvikoro pachikoro chezimuto panonzi pakaita bopoto pamusangano wekuwedzera mari apo vabereki vakarambira vakuru vechikoro vepo vachiti ivo havana kwavanowana mari yekuwedzera studio 7 yakundikana kubata gurukota rezvidzidzo munyika vapo mavhima kuti varipe pfungwa dzavo pazvichemo zvevabereki zvimwe zvikoro zvakazvimirira zvinopindwa nevana veshoroma zvinhu zvakawedzerawo mari uye zvave kuda mari yekunze kunyanya madhora ekuamerica mumasvingo zvikoro zvakaita seriverton nekyle college zvevana veshoroma zvave kubhadharisa mari inosvika zviuru zviviri zvemadhora ekuamerica zvimwe zvikoro zvisiri zvemabhodhing zviri kuwedzerawo mari uye zvimwe zvacho zviwedzera kakapetwa kaviri ndakamirira studio 7 mumasvingo ndini Gandri Maramba
tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vanoti vari kuona paine mukana uri pakati nepakati wekuti dare reCongress ribude nechibvumirano chavanotambira kuti vapasise bhajeti mamwe mapazi ehurumende yeAmerica aingambovharwa sezvo pasina kuwirirana pakati pavaTrump nebato remaDemocrats avhurwa vaTrump vanoti vanoda mari inosvika mabhiriyoni mashanu nezviuru mazana masere yekuvaka mudhuri pakati penyika yeAmerica nenyika yeMexico vachiti pane vanhu vanoita zveumhondi uye vari kutengesa zvinodhaka vari kupinda muAmerica zvisiri pamutemo asi vebato remaDemocrats vanoti havasi kuzopa vaTrump mari iyi izvi zvakapa kuti mamwe mapazi ehurumende avharwe kwemwedzi wose iye zvino vaTrump vakatenda kuti ambovhurwa kwemavhiki matatu nhaurirano dzichienderera mberi nhasi vashandi vakawanda vehurumende vange vambomiswa basa uye vange vasiri kutambiriswa mari vatanga kudzokera kumabasa vamwe vanhu vakarohwa nekushungurudzwa nemapurisa pamwe nemasoja vanoti havasati vanyatsowana kurapwa kwakakwana ata achigoriwa anoti panyaya inotevera
vakawanda vevanhu vakarohwa ava vanga vasina kusununguka kutaura nezvetsekwende yakavawira asi vanoti vakazvifunga muviri yavo inomerera nekutya asi vamwe vaudza studio 7 kuti hapana kusiri kufa nokudaro vanoda kuti ruzhinji ruzive nhamo yavakaona mumwe akarohwa nemasoja akatyoka ruoko ndeva Amos Mapfumo vanogara mumusha unogara veruzhinji weWhite City
tongoti almost resangaine futi ndova vapinda mufaifu vacho vakapinda mumba vatanga kundirova vese ndibva wanasara achindirova mubva andirova nebata stick ruoko rinei ndasimudza ruoko mudenga ndobva ruoko rwachoka pekutanga ndobva ndanzengesa ruoko rindobva ndaisa pasi so the moment yandakarohwa nesemunhu airwadziwa ndakatanga kutenderera ndiri pasi pavo pandakagarira ruoko rere ndakabva ndasimudzwa ndabva ndanzwa kurwadziwa kandesa mdingo zokanza akuda kuzorira ndobva ndinongedza nefuti kumeso andakasimu zvaro koma inda kuchika sefuti ndakavandasimu zvaro nechita amusadaro kubva asimu arunstandura kuti varova pa simposin pangamburuva pakachikoka pepe rokundobva rabhinda manje
vamapfumo vanotina nhasa vasati vavana ruyamuro ruzere sezvo vasina mari yekuti vaiswe plasta kuti ruoko rwavo rupore mumwe akakuvara apo akabayiwa nepfuti pagumbo ndiva Bernard Muchero vanoti havasati vavana ruyamuro rwekurapwa
nekuti ndairwadziwa kwezvairwa muno mese mese masipoti okurohwa zvamuno mese saka ndakaona kuti ei pandainzwa kuti paurwadzi asomudza makumbo anenge akandijunga nekubanga repfuti ndiro akapinda semunhu anga asina kana mari ndakatongoti mazuva ndakatora mazuva ndakagara
vamuchero vanoti vakatozonunurwa nemudzimai wavo uyo akamisidzana nemasoja aona kuti vaingevo vaita kafira mberi
zvakazoitika ndezvekuti madhamu vakanga vakavharirwa mukati vakanzwa kuti munhu uyo ari kurohwa panze uvo achachemi kana kuita sei kana kutaura achataura pavakabuda padhoo vachipushira mapurisa anga ari kusaidi vachiwira uko ndobva vabuda ivo vakatorohwawo zvavo ndobva vauya vakati muri kuuraya munhu chichi atadze zvanzisa zvisi kurohwa munhu ane mhosva tiri kungorova munhu chero hatinei kuti watadza here kana kuti wapara mhosva hatinei tiri kungorova chete
vamwe vakarwa vaudza Studio 7 kuti havana mari yekunorapwa vamwe vachiti kuchipatara vanobvunzwa tsamba yekumapurisa vasati varapwa vachiti vari kutya kunotora tsamba idzi nekuti vanogona kushungurudzwa zvakare chiremba uye vari mumiriri wechinhoi muparamende Dr. Peter Matarutse vanoti vanhu vakarohwa vanoda kurapwa maronda epanyama nemaronda epamweya sezvo vakashungurudzwa mweya yavo zvakare vamatarutse vanoti kunyange vanhu vakaona zvichiitika vanofanirwa kudzikamiswa kana kuti counseling Dr. Matarutse vanoti zvipatara hazvifanirwe kuda tsamba yekumapurisa vachiti vanofanirwa kurapa munhu vozoti munhu aende kumapurisa nenyaya yake
vanotanga vambonzi tiratanga yemapurisa tiraa hazifaniri kumbodaro munhu anofanira kungoti achingosvika otora
vamatarutse vakayamura vanhu vakawanda masvondo maviri apera vanoti vanhu havafanirwi kutya kuenda kunorapwa vachiti vana chiremba vakawanda vanoyamura vanhu vanenge vawirwa nedambudziko serakawirwa nevakawanda munguva yekuramwa mabasa sangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights rinoti vanhu gumi nevaviri vakaurayiwa nemauto nemapurisa mukuratidzira uku zviuru nezviuru zvevanhu zvikakuvara vamwe vanodarika chiuru chimwe chete vari muhusungwa vamwe vakakuvara asi vachiti havasi kuendeswa kuzvipatara ndakamirira Studio 7 muchinhoi ndine Arthur Chigoriwa
Chirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika vanhu vachipomera mauto mhosva yekuvashungurudza vamwe vanoti kuti zvipere panoda nhaurirano asi izvi zvingatange sei kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318 vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 19460 kHz pashortwave mazuva ose munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave sezvo nguva yedu yapera totarisa musoro wenhau dzedu dzanhasi dande mutande retwitter rinonzi nderemutungamiri wenyika vamunangagwa rinoti vari kukachamadzwa zvikuru nevhidhiyo yemunhu akabuda pane penyuro yesky news yekubritain achishungurudzwa nemumwe muuto nemupurisa vachiti vachaongorora nyaya iyi tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Soko izika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo omhlaka 28 ezibandlela 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Loko kwenzakalayo kade kungafuna isikhathi ukuthi le nkulumo phakathi kwabantu abadizelizelwayo la i-council ngokwayo, but loku is now beyond i-capacity ye-council ngokwayo ngoba i-directive eyasuka la kuhulumende.
Izakhamizi zemzini weMbare eHarare zilahlekelwa impahla ebiza imali eningi ngemva kokudilizelwa amavinkili lamabhizimusi amancane ngamapholisa ekhansili emanyene lakahulumende kunye lamasotsha.
So into zentengo anti babagadi currently lapha eZimbabwe akula price control. Ama price while the government yanegotiate lama producers kuvunyelana ama price. Intengo ziyachana endawo lezi lalezi.
Intengo yempahla ezitolo isikhuphuke okuphindwe kanengi nengi kulandela ukuqonga kwentengo yamafutha ezimota. Umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqwe leHighlanders uMadinda Ndlovu uthi ukuqatshwa kukaVikthemba Ndlovu kuza kwenza yena athole isikhathi esokusebenza labadlali abasakhulayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Iningi lezakhamizi zemzini weMbare eHarare zilahlekelwe impahla ebiza imali eningi kulandela ukudilizelwa amavinkili lamabhizimusi amancane abikwa akhiwe okungekho emthethweni ngamapholisa ekhansili yeHarare emanyene lakahulumende kunye lamasotsha. UGibson Bebe usethulela lolu daba eseHarare.
Lokhu kuza ngemva kokuba ikhansili yethule umbiko enkundleni yokukhulumisana ebulenjini eTwitter ngeviki edluleyo esatisayiza kamizi zeMbare ukuthi ikhansili izabhidliza le miduli. Ukubhidlizwa kwamavinkili lokhu kuqalise izolo kwaqhubeka phambili namhlanje lapho amasotsha abekhokela izisebenzi zikakhansili ukubhidliza lezi zakhiwo. Kodwa udanise uzulu isandla esilukhuni sabebutho kulolu hlelo bona bevele bengamelanga baphatheke kulo. Ukhansila weHarare uMnumzana Thamsa Nqahadebe uthi bekubalulekile ukuthi ikhansili ikhulumisane labanini balawa mavinkili ukwenzela ukuthi abantu bangalahlekelwa impahla.
Mire labantu lokhu kwenzakalayo kade kungafuna isikhathi ukuthi le nkulumo phakathi kwabantu abadizelizelwayo la i-council ngokwayo, but lokhu is now beyond i-capacity ye-council ngokwayo ngoba i-directive eyasuka la kuhulumende.
Uqhubeke ethi kulusizi ukuthi abantu sebelahlekelwe impahla ebiza imali eningi ngoba abazange bathole isikhathi eside sokuthi bakhuphe impahla zabo emavinkilini la kuhle.
Ye, izinto kathesi uZulu kuyamhlupha, izinto zisanzima ngoba sisasuka emsimeni esokuthi izinto zikhwele bengakhangelelanga and bengalungiselanga ama-salaries abo labo lapho abasebenza khona lalabo abazingelayo izimali ngendlela yokuthengisa. Akukabi le ntshintsho engabanika ukuthi baphefumule kakuhle. Kunzima kakhulu, kuzanika ukuthi uZulu aze ubuhlungu obungazathi sobungezelelekile zalokhu kudilizwa kwezinto.
imizamo yokukhulumisana nesikhulumeli sekansili iHarare uMnumzana Michael Shidembe ehlule ngemva kokuba umakhala ekhukhwini wakhe ubecishiwe. Wodwa abakhulumele Studio 7 bathi bekungasiyo umsebenzi wamasosha ukuthi axhuthanise abantu ngale ndlela. UMnumzana Kate Maziba isakamuzi seHarare uthi amasosha asehlukumeza uZulu kusukela kumaviki amabili adlule ngemva kodlakela olwenzakala ekutshengiseni kwabantu ngokungayi emsebenzini obekuqoqwe ngabenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions.
Thina siyali ukuthi ikhansili lomlando ukuthi lungise kube lungise idolobho leHarare libe lalihlanzekile, kodwa lokho sokusenziwa amasosha ukuthi sethathe umsebenzi wamapholisa ekhansili ezenzele yena njalo siyabona ukuthi uhambe echaya abantu. Konke lokhu sekutshengisa ukuthi akusela mthetho lapha elizweni, so thina hayi azivumelani lakho. Ngabe kuthiwa ukhansili uzenzele lokhu yedwa ngoba lungumlando wakhe.
Omunye odilizele ivinkili lakhe ngumnumzana Admire Matambo, yena osole kakhulu uhulumende ngesinqumo asithetheyo.
Ngazembare kathi-Rest Council sidilize yonke into, sebendizele le tuckshop yami azinto zeZimbabwe kazimanga kuhle. Karesizubuhlungu shuwa siphile njani eZimbabwe khona.
Loba nje ikhansili sithi isinqumo sokubhidliza amavinkili amancane emzini weMbare sivela kuhulumende, akulambiko ovela kuhulumende oveza ukuba nguye osithetheyo. Imizamo yokukhulumisana nesikhulumeli sikahulumende unkosikazi Monica Mtswangwa ehlule ukuthi umsekeli wakhe umnumzana Energy Mthodi ubengasabeli ucingo. Ngokusenjalo umeya wedolobha leHarare ukhansela eBert Gumba namhlanje ukhuthaze ukuba amalunga edale lephalamende aguqule umthetho ukuze kube lula ukuthi amakhansili adilize izakhiwo eziyabe zakhiwe ngokungekho emthethweni engaqalanga ayadinga imvumo yemthethwandaba. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nguGibson Bebe.
Intengo yempahla ezitolo isikhuphuke okuphindwe kaningi-ningi kulandela ukuqonga kwentengo yamafutha ezimoda. Lokhu ngokunye kwabangela ukuthi uZulu angene ezitaladeni etshengisela ngokukhwela lokhu ngeviki edluleyo. Okwengezelele udubo lwentengo ukuthi izitolo eziningi emalokitshini zagqekezwa ngabantu ababetshengisela, ezinye zatshiswa. Umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-Consumer Council of Zimbabwe esigabeni seMathebeleland, uMnumzana Comfort Mujekeza, utshele iStudio 7 ukuthi uZulu ulamandla ukwehlisa intengo ngokungathengi impahla elentengo ephezulu kakhulu.
Sure, into zentengo anti babagadi currently lapha eZimbabwe akula price control. Ama price while this government yanegotiator lama producers kuvunyelano ama price intengo ziyatshiyana endawo lezi lalezi, but kula ma generally agreed price even kungela price around $50 at most, but isithengisa nge-$45. But kuyayenzakala eziyindawo uyasithola sesithengiswa ngama-$2. Into leyo yavama kakhulu soon after ithe aweyayenzwa leyana yatshisa izitolo, so kwaba le-short supply eziyindawo takusela ndawo ezithengiswa kuhle kuhle. So kunabanye bayithatha i-advantage yokuswelakala kwe-product emalocation lawana atshiswa ama-shop bafike bathengise ngentengo enkulu ethanza yasithengisa nge-$3 iqiniso.
Manje ungathini wena ebathengini ukuthi kuyini amele bakuqaphele ngalesi sikhathi?
Abathengi into bafanele ukuthi bananzelele ngeyokuthi ama-price akhontrolwa yibo abathengi. Nxa sebesithi i-demand and supply iyadetermina, kuya kuthi indlela abathengi bedimanda ngayo. Bona abathengi bengabambana bethi into leyi siyayithenga ngemali leni, othengisayo akwanisi ukuthi agcine i-product especially ama-perishable awa njengesinkwa for 2-3 days siyayehla. And sesikhulumisane nabama-bakeries bayadeliva isinkwa endawo zonke, imota zabo zahamba zideliva, and la bekhuthaza abathengi ukuthi ngase sithengiswa ngentengo ye-$10, $10, $50 lingathengi, siyabuya la. So abathengi nxa bezalalela khonokho kuyayenza. Then kulamanye ama-product lawo aso isinkwa kuphela, kufana labo cooking oil, kufana lama-beverage drinks, kufana labo mazowe, konke uyathola, even le mpuphu uyathola kwenye indawo kweza kakhulu but into ziyajengisela ukuyehla mbijana but asikayehli kuze kufika esteji esifuna ngaso kusuka isikhathi laphana kwaba le stay away yagqidlisa impahla ama-price ecansi kakhulu but sokulamona sokutshengisela ukuthi hhayi ezinye indawo like laphana amashopu bamanija ukuthi bavula amawindo ukuthi bathengise izinto sokuqalisa ukuyehla
esikhathini esiningi nxa abantu nxa kulo dubo olunjengalona lolo ukuthi intengo kaziqondakali lokunye okunjalo liyaliphe abantu amacebo okuthi nxa besiyathenga bakhangelene
amacebo ayebekhona but I think into e-critical to our situation kakhulu kathesi into ye-supply ilevel ye-competition siyarijuswa ukuthi like endaweni enye wathola ukuthi kulamashopu angu-10 kathesi avandalayiswa so kulo 1-1 sasithitha eyakhe abanye 9 bakuprocess yokulungisa u-1 lo one esikhathi esiningi uyathatha i-advantage ekwazi ukuthi ala competition but into thina
alo-ke ngumnumzana Comfort Muchekeza umgcinisihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-Consumer Council of Zimbabwe esigabeni seMatabeleland ubexoxa le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz. Uhulumende usebumbe ikomiti ye-task force ezabona ngokugcwaliswa kwezixwayiso ze-commission eyayikhokhelwa ngowayengumongameli wele-South Africa umnumzana Kgalema Motlanthe eyayidingisisa ngezehlakalo zodlakela olwaqhamuka ngemva kokhetho ekuqaleni kukancwabakazi womnyaka ophelileyo lapho okwabulawa abantu abayisithupha libutho lesizwe. Isixwayiso lesi sibalisa ukulungiswa komthetho kwemithetho yokhetho ukukhulumisana kwamabandla ezombusazwe kanye lokudingisisa ngababangela loludlakela lababulala abantu. Ikomiti le iyabe ikhokhelwa ngabaphathintambo bakahulumende, inhlanganiso yamagqwetha eyeZimbabwe Law Society kanye legqwetha elikhulu likahulumende u-Attorney General. Lokhu kwenzakala umongameli Emmerson Mnangagwa esithi uyakhathazeka ngombiko osanda phuma kumsakazo weSky News othi amasotsha ahlukuluza abantu elizweni. Ukuhlaziya lolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Yangibona zani kumele kukhangelwe konke ngoba kwenzakala khathesi nxa sikhangela sokufa abantu abaningi over 12 people walimala kwatsha abantu abaningi probably over 1,000 and over 600 people emajele okutshengisela ukuthi imbangela kumbe impande yenhlupho zabantu beZimbabwe lokhu esikhona kumele kukhangelwe khona lokhu ukuthi why kulokhu kulama-structures esingathi ngawe-violence ngoba nxa sikhangela even abantu ababevulela abantu ukuthi beluthe wangose abantu abavele ezigabeni singakhangelwi nje ukuthi kube lama-task force kodwa kube kulungiswe impande yomonakalo ngoba nxa kunuka endlini awuspray i-perfume uyasusa into efileyo so kuqakathekile ukuthi sikhangele ukuthi into efileyo kuyini ingakhithwa njani into yangikhona kulokuthi kuspraye operfume kunukelele kamnandi kumbe kuspraye ompukane befe kodwa insukela yendaba ingakakhangelwa.
Kodwa sesikhangela amazwi kamongameli Mnangagwa athi umangele njalo udidekile ngokuthi kulabantu abahlukuluzwa ngamasosha.
Asiboni ngoba ama-civic groups akhuluma from day one ukuthi abantu bayahlukunyezwa, abantu bayahlukuluzwa. Kungathathi ukuthi uzokhuluma abantu abavela phandle kweZimbabwe ukuze belale. Ngoba khona lokhu sakhuluma kudala kuqalisa vele iproblem naleyo ukuthi abantu bayachaya, abantu bayanyamanala, abantu bayathotshwa. Sokuya simangalisa ukuthi khona nanzelela khona lokho kathesi. Andibona babesithi kulabantu abatshintsha ama-uniform ama-police station. Kuqakathekile ukuthi besilalele njengama-citizens.
Ubona i-task force leyana isebenza kuhle.
Yala kwaba nama-task force, kufunakala i-implementation. Siyakwazi okuhluphayo eZimbabwe. Esesifuna kathesi implementation. Indaba yama-electoral reforms asondaba enje. Ama-organizations anjenge-ZST aqalisa ukukhuluma nge-electoral reform ngo-2000. La kathesi lokho ungakabe lama-electoral reform. Kihloniphi i-constitution, kathesi kulabantu aba-600 abavaleleyo abangavunyelwa bebela amaloyazi. Or the constitution idimele bela amaloyazi. So kuyabe kuqakathekile ukuthi ezinye izinto ohulumende angabe ingxenye yakho ngoba kwesinye isikhathi sebesifona zanule esandla ezinsini zangkhona. So kuzaba nzima ukuthi kube ngiyofaka i-task force. Kunjengokuthi ngumdlali aphinde abe ngu-referee aphinde abe ngu-linesman. Kuzaba nzima ngoba esikhathini esiningi uhulumende ngiyowonayo sibili.
Alo-ke ngumnumzana Dumisani Nkomo, ingcwethi ecubungula izombusazo ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela isimo esiqhubekela phambili sisiba sibi elizweni, abantu behlukuluzwa. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni, lingenelani kuhlelo. Okwamanje ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukuvalwa kwenengi lengatsha zikahulumende weleMelika obese kulensuku ezedlula inyanga yonke kubikwa kubangele ukulahlekelwa ngamabhiliyoni ayisithupha amadola komnotho walelo lizwe. Umkhokheli webandla elikhulu eliphikisayo kweleVenezuela ozithi nguye umkhokheli welizwe ngoba esithi unqobe kukhetho, uJuan Guaido usekhuthaze ukutshengisela kwensuku ezimbili liviki emzameni yokuthola usekelo kwabebutho ukuze bengasekeli umongameli Nicolas Maduro. UZulu uveza ukukhathazeka ngokuqansa kwenani labasakhulayo besilisa abasukela abasezifundweni ze-secondary kusiya kwabaleminyaka engama-40 abasebenzisa ukudakayo kanye lokunatha utshwala okwedlulise amalawulo. Okuningi asikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Iningi labasakhulayo abangathandanga kubethwa ngamagama bathi imbangela enkulu yokuthatha udakayo lokunatha utshwala okwedlulisa amalawulo yikuthi kabalakho kokwenza okokuziphilisa. Ukuswela umsebenzi bathi kuyabahlukumeza engqondweni, kubafuqa ukusebenzisa udakayo lotshwala emizameni yokuba bakhohlwe induba bakizo zokwehluleka ukuziphandela. Osakhulayo u-Anopa Murambiwa ngomunye wama-junior councillors edolobheni leHarare emela isigaba sika Ward 41. Yena ke ulandisa ngokunye okubafuqayo ukusebenzisa izidakamizwa kanye lokunatha utshwala ngendlela eyingozi abasakhulayo njengaye.
What was being said is that you find 40% of all suicides happen to because of
drug abuse. So many ekhulwini kwalabo abathatha impilo zabo kungokubangelwa yokusetshenziswa kwezidakamizwa. Nxa kusiza kulolu daka lokusetshenziswa kwezidakamizwa sandise ukuba betha ngamagama amazwi sithi kabalunganga. Kodwa singalukhangelisisa lolu daba lokusetshenziswa kokudakayo uzathola ukuthi kungasintando yabo laba bantu, kuyabe kukhona okubafuqayo, ngabantu abafuna ukutshengiswa uthando.
Kungalesi sizathu Murambiwa oyisifundi se-St John's Emerald Hill eHarare ekhuthaza uZulu ukubambisana ukulwisana lalolu dubo. Okusekelwe ngu-Detective Assistant Inspector Majaha Mkhwananzi wohlangothi olubona ngezokuvinjwa kokungeniswa kwezidakamizwa elizweni olwe-CID Drugs and Narcotics.
So thina besixwayisa uZulu ukuthi akasikhangelisiseni abantwana lapha abahamba khona ngoba sisivuma thina ukuthi indawo yethu
kungabe kusema town ngabe kusema khaya khona bese babu sibehlangana lotshwala sibehlangana lento ezidakayo lula. So kabaphiwe imfundiso esingayibiza ngesithiwa sithi drug resistance education, ukwenzela ukuthi uma behlangane lakho kungabe thusi kumbeni bangawuqabuli bebe vele sebezilungiselela ukuhlangana lakho bayenze esingathi yi-choice kumbe bakhethe bona impilo engcono.
Kuthi lo asomsebenzi wabasesipholiseni kuphela, kodwa kudinga ukusebenzela ndawonye kukazulu wonke elizweni ukuluqeda lolu dubo.
Umunye wabeke thi sidle ngikhaya ngale uyanika imali kahlali labantwana phansi ngala sikhathi la useuya kuphela ngokuthi usehlangane lomntwana osela ama-drugs kathesi usefuna ukuthi ngabe uyahle kuphele khonapo. Unanzelela ukuthi phela lwana osedakwa kumbamba ingqondo kwambamba umzimba, so uzathatha isikhathi sokufuna labana abayelaphisayo esingathi i-rehabilitation yesilungu. So ke nxa kungasenzanga ngaleyo ndlela usala kuyinkinga. Uzulu kavuka azinika amaphapha layo ukuthi kume njani.
Kwagcizelelwa ngu-Father Claude Maganga webandla lokholo lwesiKristu le-Roman Catholic Church ongu-parish priest e-St. Canisius emzini we-Marlborough edolobheni le-Harare.
Kule problem ehambayo esiyibonileyo ukuthi abantwana bethu abaningi sebesebenzisa ama-drugs njengoba bahlangana nezinto eziningi empilweni yabo, ukuthi ngesinye isikhathi akuna msebenzi akuna into yokuyenza. So ngalokho sebehlangana nabanye abangane babo sebenza into yama-drugs.
U-Father Maganga uthi ilo msebenzi omkhulu inkokheli kwezokholo ukukhuluma phezu kwayo yonke into eyenzakala emphakathini ukuze ilungisiswe.
So kumele lathi sibone ukuthi empilweni yikuyini okwenzakalayo. Ngako ke kumele sikukhulume singayekeli ukukhuluma. Njengoba singabuya ndawonye even e-church laphana sishumayela sikhulume ngento leyi, ukuthi leyi into esihluphayo nje sindawonye nje i-church ezimuli lasempilweni.
Umnumzana Anselin Tinashe Chimonyo ngomunye wabongi abasebenzisana lozulu obulawa yimikhuhlane yengqondo e-Parinyatwa Group of Hospitals engunesi in charge kulolo hlangothi. Ulandisa ngokuqansa kwenani labasakhulayo abesilisa abatholakala besizadinga usizo kuleso sibhedlela.
Mainly the boredom, lack of recreational activities to do and lack of employment.
Esiningi lokhu kubangelwa ukuswela okwenza. Umuntu ezihlalele isikhathi sonke, ukuswelakala kwendawo zokuzilibazisa nokuswelakala kwemisebenzi. Iningi labo bafundile sibili, kodwa kudube ukuba abanalutho lokwenza ngaphandle kokusebenzisa obudakayo lokho. Ngingathi mina kulokuswelakala kolwazi ikakhulu ebantwini abadala ukuhlolisisa lezo nkinga abasakhulayo laba bebhekane lazo.
Uchimonyo uthi isilinganiso sokuthathu kokune 3/4 sabasakhulayo besilisa abadinga usizo ngasebebulawa yimikhuhlane yengqondo ngemva kokusebenzisa okudakayo ngendlela ekusibanga esibi kanye lokunatha utshwala okwedlulisa amalawulo.
You might have schizophrenia or temporal.
Ngaba nomunye umkhuhlane wengqondo ngesikhathi esiza esibhedlela, kodwa inhlolisiso ibisiveza ukuba kungezelelwa ukusetshenziswa kokudakayo.
Ukuswelakala kwendawo zokubatholisa usizo lokubabonisa ingozi ekhona ma bengaqhubeka bethatha udakayo lokho kanye lokunatha utshwala ngendlela edlulise amalawulo, ama-rehabilitation centers njengalokho okutholakala emazweni athuthukileyo, abezempila kahle bathi ngokunye okwenza kube nzima ukuluqeda lolu dubo emazweni asathuthukayo njengeZimbabwe. Bakhala njalo langenani lengcwethi zalumkhuhlane labasebenzela lolu hlangothi lwabasiza ababulawa ingqondo abathi liphansi kakhulu lona udubo luqhubeka lukhula. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Is izakhamizi zeMtare zamukele ngenjabulo enkulu inyathelo elithethwe nguhulumende lokubuyisela amabhasi enkampani yakhe eZupco edolobheni leli. Izakhamizi lezi zithi lokhu kuzazinceda kakhulu njengoba abemichova lamakombi kade sebezenzela umathanda bekhweza intengo yokugada amahlayana. Amakhombi abikwa abe esehlawulisa amadola amabili uhambo lunye oluhlawuliswa idola linye ngabezupho. Baningi kanye lengcwethi ezicubungula ezomnotho abathi zizayicela isivuthiwe njengoba uhulumende wakhe waqala umsebenzi wokuhamba kwala mabhasi kodwa kwagcina kusiba lukhuni ukuthi aqhubeke esemgwaqweni. Kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu uthi uqatshwa kukaVikthemba Ndlovu kuza kwenza yena athole ithuba kanye lesikhathi esokusebenza labadlali abasakhulayo abayibo ikusasa yaleli qembu. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Inkokheli yeqembu leHighlanders lonyaka iphe ithuba umqeqeshi waleli qembu uMatinda Ndlovu ubachazele amalunga aleli qembu ngenhlelo zakhe emhlanganweni waleli qembu okhutshwa minyaka yonke ekuqaleni komnyaka. UMatinda usebenzise leli thuba ukubatshele amalunga eqembu leHighlanders angenela umhlangano okhutshwe ngesonto edolobheni lakoBulawayo ukuba lonyaka uzasungula inhlelo ezakwenza ukuba iqembu lizibhekele abadlali balo. Okuyinto athi nyakenye bekungekho lula ukuba ayenze ngoba isikhathi sokwenza lokhu ebengasitholi. Ngalokho-ke uthi ukuqatshwa kukaVikthemba Ndlovu uba ngomunye wabasekeli bakhe sekuzamkhulula ukuba aqede isikhathi esikhulu elamaqembu abasakhulayo.
Dropping in uVikthemba was not by the fact izibongo ziyafanana idrive yangkhona yokuthi kodanana let's have abantwana be-Highlanders who understand the football ye-Highlanders ukuthi bangene kusystem. So ukuletha uVikthemba ukuthi abuye azojoyina ku-first team senza thi ngithole isikhathi manje esokuthi ngikwanise ukuthi khona sifake ama-structures in terms of i-development. So kufanele ukuthi khona sifake i-philosophy lana from the under 14s ngizathola-ke isikhathi manje sokuthi khona ngikwanise khona ngibe ama-under 14, under 16, under 18.
UMatinda uthe eqatshwa liqembu leHighlanders ekuqaleni kwanyakenye waphiwa umlando wokuphendukisa isiko laleli qembu elokuzikhulisela abadlali yokutsho ukuba nguye njalo okumele atsho ukuba kudlalwa njani kusukela kuqembu labasakhulayo kuze kufike kuqembu elidlala kusigaba se-PSL. UVikthemba Ndlovu nyakenye ubeqeqetsha iqembu leBulawayo City kanti phambilini kwalokho uke wasebenzayo engumsekeli kaKelvin Kaindu ngesikhathi beqatshiwe ngamaqembu abalisa eleHighlanders eleTriangle kanye leleHawumine. Ngesikhathi esadlala ibhola uVikthemba udlale kwesikhathi eside uqembu leHighlanders, wadlalela njalo leqembu lesizwe lama-Warriors, ikanti-ke wadlala selizweni laseSouth Africa lapho adlalele khona amaqembu abalisayele Morocco Swallows kanye lelempumalanga Black Aces. Omunye umsekeli kamqeqetshi obevele esebenza noMatinda Ndlovu nyakenye nguMandla Mpofu. Kusithi umqeqetshi weqembu leBhozo 90 uMelusi Sibandala ubephathisa kodwa inkinga yakhe ukuba akavunyelwa ukuhlala ebhentshini njengoba engela sithupha sika-CAF A okumele kube yiso esiphethwe ngumqeqetshi oqeqetsha kusigaba se-Premier Soccer League kwele Zimbabwe. Ngimele iStudio 7 koBulawayo nginguJoseph Njanji.
Kati kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba. Iningi lezakhamizi zeMbare eHarare zilahlekelwa impahla ebiza imali eningi kakhulu ngemva kokubhidilizelwa amavinkili lamabhizimusi amancane ngamapholisa ekhansili yeHarare emanyene lakahulumende kunye lamasotsha. Intengo yempahla ezitolo isikhuphuke okuphindwe kaningi kulandela ukuqonga kwentengo yamafutha ezimota. Kwezemidlalo sizwe ukuthi umqeqeshi weqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu uthini ngokukhethwa kukaVikthemba Ndlovu. Seludiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje, asidibaneni njalo ngo 6:30 ekuseni. Igama nguChris Gandhi lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.